sevamwe vanhu vakawanda pasi rose veruzhinji vemuZimbabwe vanopemberera zuro rekisimusi negore idzva vachidya nekunwa vari pamwe chete nehama neshamwari. Asi kusamira zvakanaka kwezveupfumi kuri kuramba kuchienderera mberi munyika kuri kuita kuti veruzhinji varambe vachitambura uye vakawanda vavo vasatarisira zororo iri nemufaro wavanofanirwa kuve vainawo. Nekunzwisisa matambudziko akatarisana neveruzhinji aya, kambani yeInsco Africa Bread Company kana kuti Bakers Inn yakapa chikafu kunherera zana nemakumi mashanu dzekumaruwa ekuJambezi neLupinyu kuhange paJambezi Business Center neZuro. VaDouglas Magonya vanove mukuru wezvekushambadzira mukambani yeBakers Inn vakataurira Studio 7 kuti akandeke kutanga kambani yavo ichipa rubatsiro rwakadai munyika. Vakatiwo vachapawo chimwe chikafu kune dzimwe nhererazana nemakumi mashanu zvekare dzekumapisa kuKezi mudunhu reMatabeleland South pasi pechirongwa chinozivikanwa kunzi Corporate Social Responsibility muchirungu.
Takaita hurukuru nemadzishe tikanzwa kuti mumatunhu mavo dambudziko rechikafu rakati kurei, saka tauya nechikafu kuti tivabatsire chirongwa chedu cheCSR.
Vachipindura mubvunzo wekuti sei vakatanga kuda kubatsira vanhu vekuJambezi nekumapisa uye kuti sei vakaona zvakakodzera kupa rubatsiro rwechikafu pane zvimwe zvose, vamagonya vakati makambani akawanda nemizinda yavo muHarare uye anowanzobatsira vanhu vari munzvimbo dziri pedyo neguta guru renyika. Vakatiwo vakasarudza kutanga kubatsira dzimwe nzvimbo dzemumatabeleland north nesouth nechikafu sezvo vanhu vekunzvimbo idzi vachigara vachinetseka nekuwana chikafu chakakwana nekuti hakunyatsonaya zvakanaka.
Mwaka wapfuura mvura haina kunaya zvakanaka ende dambudziko rechikafu ndura vakatarisana naro guruguru, saka tauya takatarisa pachikafu. Asi patinofamba kune mamwe matunhu tinotaura nevakuru veko zvekare votiratidzira matambudziko avakatarisana nawo tonangana neiwayo. Tinotarisira tichabatsirawo kuvakwa kwezvikoro, makirinika, even kuendesa vana kuchikoro.
Muzvare Vekezela Chuma ndemumwe mugari wepaJambezi Business Center uye vaivewo pachiitiko ichi. Muzvare Chuma vakatenda kupa chikafu kunherera kwakaitwa nekambani yeBakers Inn. Vakatsinhira nyaya yekutambura kunoita vanhu vakawanda vemunzvimbo mavo nekushaya chikafu, vakatiwo kunyange panguva yakunonaya zvakanaka vanotadza kunyatsokohwa nekuda kwekuti mhuka dzinosanganisira nzou dzinodya zvirimwa zvavo.
Tafara kwazvo kuwana kudya kwatapiwa nhasi. Rubatsiro rwakanaka because kuno kwatiri inzvimbo ine nzara stereki, inzvimbo yakaoma. Tinorima hedu munga nemafunde asi hatina nzvimbo pekutengesera. Pakurima kwedu kwatinoitazve tine nguva yekuti todliwa nemhuka zvikuru sei nzou, ndo dzinofamba famba munzvimbo matinorimira. Tinoshaya kuti dzinoitwa sei nzou idzodzo, tokumbira rubatsiro ipapo. Nepokutengesera zvataona zvishoma izvozvo, hatina pekutengesera asi zvinhu zvacho zvinenge zviri zvishoma nekuti dry area hatiwaniwo zvakawanda nenzvimbo dzekuti vanhu vanogona kuwana basa. Vana baba vedu kuno vatina vanogona hakuna. Vana vechikoro hatina mari yekuti tigone kuti tibhadharire vana vechikoro.
Mukuru mukuru weBakers Inn Vangoni Mazango avo vaivepo pachiitiko ichi vakati kunyange hazvo mamiriro ezveupfumi asina kumira zvakanaka, kambani yavo iri kushanda zvakanaka kubvira pavakatanga kugadzira chingwa chavo nenzira itsva muna chikunguru wegore rino. Vakati vakaona zvakakosha kupa rubatsiro kune vechidiki, vakakurudzira veruzhinji kuti vaendese vana kuchikoro sezvo vechidiki varivo vatungamiri vamangwana. Chief Shana vakatenda rubatsiro rweBakers Inn asi vakati munzvimbo yavo mune nherera dzakawanda nevamwe veruzhinjiwo vanotambura zvekuti shuviro yavo ndeyekuti dai vanhu vemunzvimbo iyi vakawana rubatsiro kusanganisira kuendesa vana kuchikoro uye kuwana nzvimbo yekudzidzisa vechidiki vanenge vapedza chikoro mabasa emaoko. Chikafu chakapiwa nherera idzi chinokosha mari inopfuura zviuru zana zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 paJambezi Business Center kuhange, ndini Taurai Shava.